Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wangu tine zvirongwa zvakakuti zvakanaka zvemakagari itsino mhou nemhuru yayo tichida kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota tine zvakanangana neavo vanonzi maalien.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparurawo zvirongwa zvekukwezva madzimai nevana vavo kuti vanonyoresa kuvhota. Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vonyunyuta kuti vari kubirirwa pamutengo uri kutengwa navo fodya yavo mukaroyi.
Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamamukati moupenyu hwako pamanoona kunge wakazvidzika pama kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika pama pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here tingabvawo muna mudzimai uyu pane chakanaka here tingabvawo munyika yeZimbabwe.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke yeBeautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wave kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvinokurudzira madzimai nevanasikana kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora vanoti mumazuva mashoma anotevera vanenge votenderera nenyika yose nechirongwa chavo chinonzi mhou nemhuru yayo icho vanoti chichabatsira mukukwezva madzimai. Vanotiwo vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo zvinobatsira vanonzi vekunze kana vabva kure. Zvirongwa izvi zvinotevera zvimwe zvakaparurwa nemubatanidzwa uyu zvakaita sebereka mwana pamwe nechimwe chakaparurwa mukupera kwesvondo kuno nevechidiki kuchitungwiza. Ngatinzwei vaMuonzora vachitsanangura.
Wangu tine zvirongwa zvakatikuti zvakanaka zvemakagari itsino mhou nemhuru yayo zvichida kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota tine zvakanangana neavo vanonzi maalien. Maaliens vanhu vaiva vekuti vabereki vavo ndevekumalawi, Botswana, Mozambique, Zambia, South Africa vanenge vachishanda muno muZimbabwe kana kuti vakabarirwa muno muZimbabwe. Vanhu ivavo vane kodzero dzekuvhota saka tatine chirongwa chakanangana navo ivo vanhu ivavo kuti varejiste kuvhota. Nevanhuwo vasati varejista kuvhota ngavarejiste kuvhota tichida kuti tiemphasize kuti nokuti pari kugadzirwa voters renewal hazvinei kuti wakambovhota kare unofanira kurejista panyowani.
Zvirongwa izvi muchange muchizviitira matunhu api vaMuonzora?
Tiri kuita kumatunhu ese emuZimbabwe. Tiri kuenda tichaenda kumaruwa, tichaenda kumadhorobha, tichaenda kunzvimbo dzakatenderedza madhorobha dzatinoti maperi urban, tichaenda zvakare kunana diaspora. Saka tiri kunanga nzvimbo dzese dzine vavhoti vemuZimbabwe. Tichange tichienda zvakare kumapurazi ikoko tichinotaurirana nevariko kuti zvakanaka kuti vavhotere imwe hurumende inoita kuti vakwanise kushandisa mapurazi iwayo zvine musoro.
Mhou nemhuru yayo ko bhuru
ndizvozvo tine mhoune mhuru yayo nemwe yatotibereka mwana tiende ndizvozvo bhuru netumukono tudiki zvinonge zvichidikanwa ipapa chakanyanya kukosha ndechekuti vana veZimbabwe vese ngavaende kunovhota vangava nababa vana mai vakomana nevasikana
munotarisira kuparura zvirongwa izvi riini vamonzora
tiri kutanga musi wa 6 uno tikangobva musi wa 6 iwoyo taakutongoenda kurura nyika yese chinangwa chiripo ndechekuti munhu wese ngaaende kunorejista kuvhota
avanga vari mutauriri wesangano renera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 Varimi vefodya vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vari kubiridzirwa pamutengo uri kutengwa nawo fodya yavo nekuda kwekuti vakapiwa mbeu nefotereza nemakambani ari kutenga fodya yavo mukaroyi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti fodya yavo iri kutengwa nemari isingapfuure madhura maviri nechidimbu pakirogiramu imwe chete, mari yavanoti ishoma zvikuru kana zvichienzaniswa nepamisika mikuru kuHarare. Varimi vanotengesa fodya kukaroyi havabvumirwe kunotengesa fodya yavo kuHarare sezvo vakapiwa zvekurimisa nekambani yeMashonaland Tobacco Company kana kuti MTC. Mumwe murimi wokaZangarare kuHurungwe vaTimothy Chizuma vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti fodya yavo yose mabhera makumi maviri nemashanu yakatengwa nemari iri pakati pedhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora maviri chete pakirogiramu.
Sare mune gosheta naye ndeuya anenge akupa price but already muna gazeta price ndapa class boza ngo mechanisa ka class raiso pa fojga yako anditi ne grade raiso pa fojga yako ne zvipapi pa sheet pake anditi papero yako ngotasa zvona zvota zvotungoenda nechi mabero mazhinji anowanzorwa madola 50 $2 dollar 50 $2 ndo binamba emabero mazhinji anenge achipocha.
Vachizuma vanoti sezvo vakanyorerana chibvumirano nemakambani anotenga fodya yavo vanomanikidzwa kuendesa fodya yavo kwavari. Vachizuma vanoti makambani havasi kuzadzisa chikamu chavo chavakabvumirana chekutenga fodya yavo nemari inotarwa pamisika yefodya nyika yose.
Kuti ukomplaini kwokuenda kwachona kwaunoenda bhozi unenge wangokiwa akupa contract form zvavanenge vakataura pacontract form ndozvinozokusungirira asiwo vasina kuita zvakakodzera uye zvakafanira zvamakanyorwa napacontract form vanenge vasina kuita izvozvo.
Asi mumwe mushandi weMTC asina kuda kudomwa nezita anoti varimi havafanirwe kugumbukira makambani ari kutenga fodya yavo. Mushandi uyu anoti fodya yevarimi vakawanda haina kuibva zvinodikanwa uye yakatadza kuomeswa sezvo yainge iine mvura yakawanda. Mushandi weMTC uyu anoti dambudziko rinofanirwa kuchema varimi nderekuti sei vachipiwa mari yavo shoma iyoyo ari mabondi notes asi vatengi vefodya vakauya nemari yekuAmerica uri muso. Varimi vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga uko vasingabvumirwe kutora mari inodarika madhora makumi mashanu pazuva. Mamwe mabhanga vari kutopa mari madhora makumi maviri pazuva iyo vanoti shoma sezvo vachida kubhadhara vashandi vakavayamura kunhonga nekupisa fodya yavo. Dambudziko remari iri riri kuita kuti varimi vamanikidzwe kutenga mari vachishandisa mari iri mumakadhi avo pamusika mutema. Varimi vanotenga mari nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Kambani yeMTC imwe yemakambani akawanda ari pasi pekambani hombe yeAlliance One International Incorporation inowanikwa pasi rose asi muzinda wayo uri muNorth Carolina kuAmerica. Alliance One International inotenga fodya muAfrica munyika dzinoti Malawi, Tanzania, South Africa, Zambia, Uganda, Kenya neZimbabwe voigadzira nekuitengesa kuAmerica, Europe neAsia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukambani iyi vaKenneth Langley vanoti kambani yavo yakayamura varimi vepasi vanosvika zviuru gumi nemari inosvika madhora mamiriyoni makumi maviri nematanhatu gore rapera kuti varime fodya yavari kutenga. VaLangley vanoti vacharumura varimi vavari kuyamura nezvekurimisa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 kuKaroyi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana kuti zvikoro zvave kuvhurwa nemusi wechipiri pasina zvati zvagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemari munyika richatadzisa vabereki vakawanda kugadzirira kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro nenguva. Vanotiwo chimwe chisina kugadziriswa inyaya yehwaro hwedzidzo kana kuti curriculum iyo yakasimudza mutauro mukuru kubva kutanga kwegore. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dati nyaya yematambudziko ari kusangana nevadzidzisi nevabereki zvikoro zvida kuvhurwa kudai. Pane nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga iri kuita kuti maticha mazhinji agara ari pamakiu vachitsvaga mari yavo, zvichavatadzisa kudzokera kubasa nenguva, zvichikanganisa basa ravo. Zvitarisa zvenyaya yekesho ichatadzisa vabereki kuti vapepe vana vavo zvakakwana zvekuti vaende kunodzidza, zvichatambudziko zvikuru kwazvo zvikoro zvinge zvichivhurwa. Achitarisa zvenyaya yecurriculum iri kushandiswa muzvikoro yakaimposwa kana vadokora isingadiwe nevanhu isingaenderani nezviri munyika isiri kusapotwa nebudget renyika, yatiri kuti ichawedzera zveconfusion muzvikoro. Confusion yatakaona kutanga kwegore temu yekutanga, nekuti zvikoro zvese ranga rigorebara ramhanya vanhu vasingazive chekubata kana tekutangira dzidzo isiri kuwanikwa yakakwana muzvikoro, nekuti vanhu vanga vasingagoni kuimplimenta karikuramu yacho. Tichitarisa zvenyaya yepoliticization yemaschools, tichitarisa munyaya yemaelections akuya 2018.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira tichiona kuti mune chemo zvakawanda kudai?
Chekutanga panyaya yekugara kwevadzidzisi kumaruwa, tiri kuti dai hurumende yaisa yatiri kuti Education Equalization Fund iyo ichange ichipiwa mari kubva kune mari dziri kutambiswa dzezindef. Chechipiri tiri kuti vawedzere yatoti rural retention and attraction allowance ive inokwanisa kuita kuti vadzidzisi vekumaruwa vafarire kudzidzisa ikoko, yatiri kupropoza kuti inge iri 100% yesalari. Pacurriculum tiri kuti curriculum iyo dai yabviswa waiswa curriculum inenge yebvumirana nenyika yose inoenderana nemasocial economic conditions ari munyika medu.
Zvichemo zvese zvamataura izvi zvinhu zvagara zvamaa muchingonyunyuta nazvo makore ese, munotarisira kuti pane chinganzwikwa here chingashandurwa?
Tinoziva kuti tava kutaura nevanhu vakaoma musoro vasingadi kuteerera zvinotaurwa nevamwe, asi isu pese patiri kutaura apa hatina kugumbata maoko. Tiri mushishi yekuramba tichimobhiliza tichibvunza vanhu vakawanda kuti vanzwisise urongwa hwedu, nekuwanda kuri kuita vanhu vazhinji vaakunzwisisa nyaya tiri kutaura iyi. Tiri kutarisirwa kuti kana vachinge varamba vachinyarara vasingapindure zvichemo zvedu, tichaona patichadzokera mumastreets matinombogara tiri.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunare nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nedare reparamende rekuongorora kuti mari dzakapuwa vechidiki nebazi rinoona nezvekuendesa upfumi kuvatema nevechidiki dzakafambiswa sei. Pane kunyunyuta kwakanyanya munyika kuti mari dzadzina kufambiswa zvakanaka. Nekudaro nhasi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema uye ichionawo nezvevechidiki, Honorable Mayor Wadya Jena, avo vanoti vari kutanga nemusi wemuvhuro mangwana kuferefeta kuti mari idzi dzakafamba sei. Tatanga nekubvunza vaWadya Jena kuti chirongwa chavo ichi chinenge chichifamba sei chaizvo.
Zvatiri kuita, tiri kuita mapublic hearing nematos kunoona kuti mari dzakareleaswa Ministry of Youth, Indigenization, Economic Empowerment in conjunction nemabank akafanana neKebu inonzi Underwood Mutual neStandard neIDBZ neCBZ My youth akapiwa mari inora 90 million of dollars. Vamwe vachiwana mari ma 5000, ma 10000, ma 20000, ma 1000, ma $500 per project. Saka tida kutione kuti ma project avaka apply, ma proposals avo akaita kuti inini blessing ndikuda kuita zvekuchengeta mombe. So go tonoona kumusha kwako pacho pawakati unochengetera mombe tonoona dziripo here, kana wakati uri kuita zvekutengesa chakati shop yacho iyoyo pacho pawakanyoresa, nekuti vamwe vanoita fraud yevachinyepa, and then vamwe vanoriko havana. Remember takaita ma takainvita mabanks akauya, takainvita vamwe mayuta akauya. A bank side complainer could be my defaulters, the rate is so high. It's almost 80-90%. My youth is Ramari. My youth is Ramari. I got to Ramara Chancellor Division. So we want to do my fact finding business so that we will affect is it the correct thing that was done. And also, remember, I got my indications, the companies, I got my youth, my career. Right now, the could find the people who are running the team, the Ramari, running the team, the second minister, or very connected. Kuna certain politician. If you should close the parliament, what we must do is, kana mari zvipiwa izvi, zvinofanira kupiwa vasingatarisi kuti unosupporta bato ripi, vasingatarisi kuti unoenda kuchepipi, vasingatarisi kuti ganda rako rakaita sei. Mwana weZimbabwe, as long uri between the ages of 18 and 35 years defined by the constitution, uri muyouth unokwalify. So zvizhinji tichazonya sokupai kana takuita ripoti yedu.
Saka muri kutarisira kuti muchashanyira vechidiki vakawanda zvakadi?
Nyaya inonetsa nyaya yefunding. Tinoziva kuti hakuna mari mazvangu. Because kuti tisimuke separlament, pano pachidiwa mari yekufambisa accommodation, zvechikafu, zvekudaidzawo kubhuka mazenues zvakawanda-wanda. Saka what we are going to do right now, tiri kuti tichabva musi weMonday, come this coming week, say Monday for 8, tiri kuVictoria Falls. Echotinda ho kuti ainozi public hearing, ma youth ese, ma interested groups ese, ma NGOs, vanoda vemachurch vese anechokuita, vanoda kuya kuzonzwa, vanoya kuzoti papfungwa dzavo kuti vakawana mari here ikoko kuvikfalls, iri under matoti, vakabenefita here, votiudza matambudziko ese vakasangana nawo, that's vikfalls. And then musi weTuesday, musi wa9, tinenge tiri kuBulawayo, Bulawayo tichatoma maproject. Kuzi matakapiwa mune mabanks kuti kwa Bulawayo kwakapiwa mari yakati. Totenderera tichiona mayuta akapiwa mari, toona kuti vakashandisa mari yacho zvirizvo zvavakaikweretera here. And tobva ipapo toya kuKwekwe musi weWednesday, toita public hearing kuMbizo, kucommunity center yekuMbizo. Mayuta ese anofanira kuuya. Topedza izvozvo totendererawo kuona kuti vakapiwa mumidlands kuKwekwe ndevapi vakaita zvakadaro here. And then musi weThursday musi wa11 tinoenda kuGoke neMbudziya, kune vakapiwawo mari kumisha ikoko. Tonoona kuti havana kunyetsera hurumende here kuti mari yavakapiwa vakaishandisa chii. Tobva ipapo todzoka toenda kuBhindura. Bhindura tinotarisa the same thing again. Bhindura toenda kumarondera kuna vachikomba, topinda mumusha kuna Sadza kwese kuya. Tobva ipapo toenda kuNyanga. Takaenda kuNyanga tichasvika Nyanga yese manyika lendi tichitenderera. Tozoenda kumasvingo. Kumasvingo tichaita public hearing.
Saka vanenge vasina kushandisa mari zvakanaka vanoitwa sei?
Whoever being or misused or misrepresented kuti ndoda mari yakati kushandisa zvakati, isusupoti mutemo unofanirwa kuapplyiwa regardless yekuti ndiana.
Manga makateerera kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema, Honorable Justice Mayor waDyokajena. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iyo zvinoto kuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuro yatakaita naPastor Adonis Kupe Ayema vekereke yeBeautiful Ashes Ministries International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Ini ndinoitwa Pastor Adonis Kupe Ayema. Inobata nekereke inonzi Beautiful Ashes Ministries. rinova sangano ratakatungamirwa naMwari kutanga muMaryland, USA, muna 2011.
Rinowanika kupi sangano iri kunze kweMaryland mamakatanga muri?
Takatanga muMaryland kugadzira mapepa imomo nekushumira chimomo, asi Mwari vakazotifambisa nekufamba kwenguva kufamba kune mastates nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muUnited States. Iko zvino tiri kushanda tiri kuAtlanta, Georgia, asi home office yedu iri muMaryland zvayo, asi tinowanikwa tiri muAtlanta, Georgia. Tinowanikwa zvakare paonline platform nemaprayer line. Saka zvinobatsira kuti vanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vakwanise kusvikirana nesu patinenge tichishumira.
Tinoona kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe asi muri kugara muAmerica. Mune nzira here dzamuri kuita kubata nevari kuZimbabwe kuburikidza nekereke yenyu?
Hongu, patakatanga mune 2011 tanga tichishanda nerimwe sangano ranga richikuta zvokubatsira vana vezvikoro. I think programu yainyanya kubatsira vanga vari kuzaka. Saka taibatsirawo ipapo tichiita matournament ebhora nekuti vana vaungane vaone kubetserwawo, kupuwawo mbatya, kupuwawo zvakadaro zvinovabatsirawo mukurarama nekuti vaonerwe mvura and so forth. And tichibata nevamwewo vanga vachitumira masanitary pads kuvana vekuzvikoro vanasikana kuzvikoro kuZimbabwe. Saka tachibatirana navo ipapo, uye tinoenda kuZimbabwe tichinoshumira. Beautiful Ashes Ministries yakatangwa asi tine chete kwatakabvawo kunonzi kuNew Covenant Ministries iri muZimbabwe imomo. Saka tinobetserawo kana tichiuya kumasanganowo tichishumirawo nezvinenge zvichidiwa muZimbabwe.
Mune tarisiro here rekuti mune ramangwana muzovhurawo kereke yenyu kuZimbabwe?
Kana Jehovha vachitungamira kudaro, zvinogona kuti zviitike tive neofisi iri kuZimbabwe, nekuti kuZimbabwe ndokwatinobva, kuZimbabwe ndokumusha. Saka isi kana vachitendera kuti tive neofisi inoranawo kubva kuZimbabwe, ikoko shungu dzedu kubata vanhu nerudo rwaJesu, kuratidza rudo rwaJesu in a practical way, even tichivaratidza nekuvashumira, asi tiratidze rudo rwaJesu mukubatsira vanhu mune zvinhu zvavanonida zuva nezuva.
Nhasi ishoko ripi ramungapawo vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Nhasi ndingape shoko rinobva kuna Johani chapter 1. Kana chitaura nechishona ndinowanza kuda kuverenga richishona chairo chinyatso kutandisi nechivanhu chedu. Amen. Rinobva verse 46, John chapter 1 verse 46. Inoti iyo muchishona, Natanieri akati, Nazareta, pane chinhu chakanaka chingabva kuNazareta here? Firipi akati, uya uone. Amen. Nhasi ndingade kungosimbisa vana veZimbabwe vakateerera kuti patiri kuona apa pari kutauriranwa panapa, ene pane kushorwa kuri kuitwa, kuri kubvunzwa kuti kune chakanaka here chingabvawo kuNazareta. Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati moupenyu hwake, pamwe unoona kunge wakazvidzika, pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here chingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here chingabvawo munyika yeZimbabwe. Asi tinoona apa Natanieri upindu hwanzu, uya uone. Kana wazouya uchazoona kuti makanaka muNazareta imombo mune zvakanaka zvinobvamo. Anga amudzwa ipapo kuti uya uone mwanakomana ari kuuya muprofita Jesu waNazareta, mwanakomana waJosefa, anga audzwa zvakanaka. Asi Nazareta yaizikana senzvimbo yechirungu inoti it was known as the city of garbage, kureva kuti muNazareta maingotarisirwa kubuda marara, manga musina chakanaka chaivemo muNazareta. Asi Jesu mwanakomana waMwari anouya, baba unosarudza kuti abve muNazareta, abve mucity of garbage, abve mune marara, abve mune pakazvidzika. Hazvinei kuti iwe uri pai, asi nhasi ndoda kukuudza kuti Jehovha vane chakanaka. Nhasi ndoda kukudaidza kuti uya uone, kuna Jehovha anotaura mapisarema 113 verse ya 7 anosimudza marombe kubva muguruva achizovagadza nemachinda, anovasimudza kudzivo dzakazvidzika achivaita pamusoro-soro. Nhasi ndoda kusimbisa munhu akanditeerera nhasi, ungave uri kuZimbabwe, ungave uri kupi, Jehovha vane zvakanaka. Takatarisirwa pasi kunzvimbo dzakawanda, zvikanzi pane Zimbabwe buda here kuma Zimbabwe kune chingabuda here mu Zimbabwe iyadai kutsangana nematambudziko asi nhasi kuna Jehovah anogona iye akasarudza mutsvene kuti ase mwanakomana wake abve munzvimbo pasiti dzanga akawanda idzona kubuda Jesu asi denga rakaona zvakafanira kuti abve musiti of garbage munazareta nemarara munazareta musina chikanaka chinofanira kubudamo zvaiva nechikonzero chekuti inewe tizive kuti tine tando inewe tizive kuti zvirimo zvakanaka zvatakagadzirira zvatakaitirwa berekedza nemwanakomana Jesu Kristu amen
Manzwa kubva kuna Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International vari parunare ne Studio 7 vari ku Atlanta, Georgia muno mu America. Nako kambo disaster kubva kuna Mukanya Thomas Tafrenyika Mapfumo tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa kana kukurudzira madzimai kuti anga achienda kunonyoresa kuvhota. Manzwa zvakare huri kure yataita muchikamu chedu chechitendero naPastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke yeBeautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. kuitaba tasuka kumagume chironga chedu cha nasi tinoimba kuti muchange mwine sizakare mangwana kana mchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com anokuoneka ine mufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri nkomo.